Zvinoreva kuti havana kunyatsopinda mumusoro wenyaya vavanda kuseri kwechigumwe vachiti ivo kune imwe judgment yekusupreme court yakamboti alliance ecoalition saka haikwanisi kuuya kuzomira kucourt ivo semutongi vabva vangopinda nemonemo ndokutamba chihwanda muhande nemutemo ndokutamba chihwande muhande nejustice havana kuzotonga kuti vatarise kuti mari inofanirwa kunge ichiinda kumdc alliance uye yanga yakahwiniwa nemdc alliance vaita kunzvengana nemutemo sezvinoita uya anenge achigeza mvura muchando haifi yakasvika kumusana.
Izvi zvinorevei manje kubato renyu uyezve zvinokanganisa sei maitiro ebasa renyu?
Aiwa, zvatichaita ndezvekuti mari ndeyedu. Pane nyaya iri kuitika yekuda kuba mari yemavhoti atakawana, ticharamba tichiinda nenyaya iyi munyaya dzematare, ticharamba tichishanda paground kuti tinge tichiratidzira kuti zviri kuitika izvi. Kubira bato remdc alliance rakakondesta maelection rikagamuchirwa, rikakondesta maelection ezeki cmdc alliance, kuzoda kuramba kutaridzi bato iro rakahwina mavhotsi wavo mozorinyima mari asi rakatopuwa mavhotsi akatopinza vanhu muparliamendi. Chazokosha chazonetsa kuti ipuwe mari yayo chii. Iyo yakapuwa maparliamentarians, yakapuwa makansela, ikapuwa masenators akatopinda muparliamende nemunzvimbo dzakasiyana siyana sevanhu vemdc alliance. Ko mari ngaitevereka mari zvavo dzakabuda?
Imimi nebato renyu munotarisira kuti mungakunda here mumataredzi mosva tichiona sezvatiri kuita kuti muri kuramba muchiruza nyaya dzakawanda kumataredzi mosva? Chii chinoita kuti mufunge kuti mungakunda panyaya iyi?
Zvitinoita kuti tipinde kumataredzi mosva inyaya yekuti tigadzirise history. Vana Mandela pavakaenda vachinotongwa nematare evarungu hakusi kuti vaifunga kuti vanokunda, asi vaida kuti vatarite kupusa neudzvanyiriri nekunzvenga nyaya kunenge kuchiitwa nematare edzimhosva. Vanofanirwa kunge vachishanda neconstitution, vanofanirwa kunge vachishanda nejustice, asi ivo vari kunzvenga justice. Izvi zvinhu zvatinofanirwa kutaridza kuitira kuti ruzhinji rwezimbabwe runzwisise. Kana tichiti tiri kudzvanyirirwa, kana tichiti tiri kubirwa, ndo zvatinoreva. Tichazosangana pamvura yacheka makumbu pachazoitika mamwe maelection, tichazosangana pamvura yacheka makumbu apo vanhu vacharatidzira kuti zviri kuitwa nehurumende izvi hazi zvirizvo zvakatarisirwa neruzhinji rwezimbabwe.
Chimwe chatiri kuramba tichinzwa kubva kuvanhu ndechokuti ndinomachinja zita rebato renyu. Chii chinoita kuti murambe makambambashira zita remdc muchitadza kupa bato renyu rimwe zita kuti zvikuitire nyore?
Munhu wokubira mota dzako, munhu wokubira mari yako iri muakaunti, munhu wokubira headquarters yako kana kuti musha yako, munhu wokubira nehembe dzawakapfeka oti iye sinzi ndakubira zvese izvo iwewe chichijasita. Chii chaita kuti atibire? Ari kuda kuti tichinjirei zita nezita ichairoro. Tinoenda kundotora zvinhu zvatabirwa, tinodzosa headquarters yedu, tichadzosa maMP yedu, tichadzosa mari yedu. Tadzosa mari yedu tozotaurirana kuti right, ndiani asingachazivi kuti iwe unonzani kana kuti iwewe unonzi chinyi. Isusu takamira navachamisa, takamira nemdc alliance yatakasiyirwa navatsvangirai, tichafamba nayo, hatingaichinji nokuti tabirwa.